This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu mbudzi 14 2014. Makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Dzimwe nhengo dzakambomiswa basa kwemakore mashanu muzano PF dzinoti hadzisi kutomboziva kuti mhosva dzadziri kupomerwa ndedzei. Ukuwo imwe nhengo yepolitbureau yezano PF inoti kunetsana kuri mubato iri kuri kukonzerwa nemweya wemagamba asina kuvigwa zvakanaka. Studio 7 inotarisa mamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvichitevera kudzokera kubasa kwavana chiremba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu zvinonzi zvanga zvisisina kumira zvakanaka muzvipatara zvemunyika pamasvondo matatu anga achiramwa mabasa vana chiremba vepasi nevepakati. Varwere vakawanda zvikuru vaida kuoparetwa nevamwe vaive nezvirwere zvaida kutariswa nechimbi-chimbi vanonzi ndevamwe vevanhu vaive neupenyu vaive panjodzi. Vana chiremba vanosvika mazana mana vakazobvuma kudzokera kumabasa nezuro muchure memusangano wakaitwa nevamiriri vavo pamwe chete nevehurumende. Hurukuro idzi dzinonzi dzakasvitsa pakuti mapoka maviri aya awirirane pane zvimwe zvakaita semari dzekubatsirikana kwavana chiremba kana vachinge vadaidzwa kubasa zvechimbi-chimbi yanganzi pachirungu on-call allowances pamwe nemari dzekunge vaisa upenyu hwavo munjodzi kana kuti risk allowances. Nyaya dzemihoro dzinonzi dzinenge dzichiri kukurukurwa nezvadzo panguva iyo vana chiremba ava vanenge vari pamabasa. Mukutarisa nezvemamiriro ezvinhu muzvipatara nhasi, tabata mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association kuBulawayo kana kuti Bulawayo Chapter, Dr. Emerson Pazara, kuti tinzwe zviri kuitika.
Ndoda kuti nhengo dzedu dzadzokera kubasa zuva ranhasi. Madokta vadzokera kumastations kwavanga vari kushanda havasati vaenda pakuratidzira mabasa. Saka ndinoti machiremba adzokera kumabasa kutanga nezuro chaiko. Vamwe vanga vatova pabasa nhasi. Tinoona kuti patava tichifamba executive ZHT machiremba anenge apo kumabasa avo ese.
Zvinhu zvakamira seiwo muzvipatara imomo kudzokera kwamaita nekuona kwamaita?
Tinofara kuti ruzhinji rweZimbabwe ruri kufara kuti machiremba adzoka pabasa, nokuti vazhinji vanga vari panyato vazhinji yokuti vanga vasikuwana apiwa nemachiremba kana vari muzvipatara. Saka ruzhinji ruri kufara. Chero zvazvo ndichifanira kutaura kuti pane backlog yanga yapo pane zvakaita sematheater list, vanhu vanenge vachida kuitwa maoperesheni, kuita vamwe vanenge vachionekwa kwatinoti kuoutpatient department kune mamwe mazvipatara kunenge kwavharwa kupfuura mberi kuchivhurwa. Saka varwere vanokwanisa kuti vaende kumadepartments iwavo vawane rubatsiro saizvozvo.
Tinonzwawo kuti nhaurirano panyaya dzemihoro nezvimwewo zvamwa muchishuvira dzichiri kuenderera mberi. Mungatudza kuti urongwa hwamakaita nehurumende hwakamira sei panyaya iyoyo?
Nhaurirano dziri kuenderera mberi nokuti vana chiremba nehurumende vakatenderana pane zvishoma zvimwe zvavanga vaisa pamberi petafura yekutaurirana nehurumende. Asi vana chiremba vati sezvo ruzhinji rweZimbabwe huchitambura katichidzokerai kumabasa, zvimwe zvichizopedzisa kutaurwa pane zvakawirirana zvacho dzanga dziri nhaurirano. Saka hakunganzi kune vakahwina kudarika vamwe zvichibva kuhurumende uye nekudivirana nachiremba. Asi nyaya yevo ndeyekuti kakati sehurumende yedu isina mari yakapiwa ngei kuti isangane nezvatinoda zvese zvaichimbotiitira ishoma todzokera kumabasa chiro zvataida zvachoshoma zvacho zvisina kunge zvakakwanisa kusvika pataida isu semachiremba.
Vanga vari mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Bulawayo Chapter Dr. Emmerson Pazara vari parunare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Zvimwe zvizvarwa muSouth Africa zveZimbabwe zvinoti zviri kushungurudzwa nemitemo iri kutarisana neavo vanoda mapepa eSpecial Dispensation wekuti havabvumidzwe kuenda kumusha kusvika mapepa avo abuda. Mumwe mudzimai ari muSouth Africa, amai Nozipo Chikomo, vanoti vazhinji vakanyorera mapepa aya vari kutotarisira kukwidza zvichemo zvavo kumasangano anoona nezvenyaya dzemapepa aya kuitira kuti hurumende yeSouth Africa ione kuti izvi zvagadziriswa sei. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Pari zvino pane nyaya iri kunetsa yemapemiti yekuti kuri kunzi vanhu havasi kubvumidzwa kuenda kumusha kusvika pemiti yako yabuda. Saka zvinhu zvinenge zviri so challenge considering kuti iko zvino tatarisa nefestive season. Zvatatarisana nefestive season vanhu ndopo vanowano maofa avo nemaholidays avo. Saka now zvinoita challenge kuti wave stak hauchakwanisi kunoona mhuri because pane vamwewo vanenge vaine mhuri vanokuti mapartners inenge ichigara kumusha umwe ari kushandira kunoku already inenge yatova problem kuti hakwanisi kuti akwanise kunoona mhuri yake. Saka ipapo ndopamupatiri kuona pari kunyanya shungurudza vanhu vazhinji panguva inei yatakatarisana nayo.
Pangagadziriswe sei kuti vanhu vawanikwe ivo vasingazotyora mutemo wakadzikwa nehurumende yemusouth africa?
Ndopatanga tichida kuti dai iyo hurumende yaita reconsider iyo nyaya iyo yekuti vanhu vari kunzi ngavasaendawo kumusha nokuti to be quite honest ka it's really a challenge as it is. Saka tiri kudawo kuti dei vanga vatinzwawo kucomplain yedu kuti dei vangotibvumidza zvairi December.
Pane zvamakwanisa here kuenda kunotaura nemamwe masangano akamirira nyaya idzodzi dzemapepa?
Pari zvino sekuti concern yanga yatoita kunge yamukawo ikuko zvino zvinhu zvatiri kutarisira kuti tione kuti tigare pasi tumire spokesperson wedu kuti anotimiririrawo vambozo iyoyo problem yatiri kuchema nayo panguva ino. Iproblemu yatasangana nayo saka tatoda kuti tigare pasi panguva inoiyi tione kuti ndezvipi zvinhu zvatingakwanise kuita concern because tina vamwe vanhu vakaita sematruck drivers. Matruck drivers vanoshanda vachikrosa border. Saka zviri kureva kuti kana aapply apa haachabvumidzwe here kumboshanda ndoo pane maconcerns edu kuti dei vatirangarirawo.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, amai Nozipo Chikomo, vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuBloemfontein muSouth Africa.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Ino iStudio 7, anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, uye musakangana kuti munokwanisa kutibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 12080, ne 15455 kHz pa shortwave.
Akateerera kuStudio 7, munotibata pa 919 AM, 4930, kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata pachannel Zim muchishandisa decoder reWizday. Kana muri paWizday, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva voribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaintaneti pa www.channelzim.net.
Imwe nengo yezanu PF Politburo inoti makakatanwa ari mubato iri ari kukonzerwa nemweya yemagamba asina kuvigwa zvakanaka munyika pamwe nekuMozambique neZambia. Nengo iyi yatiwo zanu PF ikapedza kuradzika mapfupa emagamba ari munyika, bopoto iri rinopera zanu PF ichibva yabatana. Mashoko aya ataurwa pakuvigwa zvakanaka kwemapfupa emagamba kuManicaland. Mutoro wedu enhaulo yedhamumoyo anotipa nyaya iye.
Vachitaura pakuitwa patsva kwemagamba aya uku kwakarongwa nesangano reFallen Heroes Trust of Zimbabwe, iro rinotungamirirwa navajorji Rutanhire vachishanda nebazi reNational Museums and Monuments, varutanhire avo vanova nhengo yepolitburo vachibva kumashundaland central, vati kurwira masimba kuri kuitika mubato reZANU-PF kuri kukonzerwa nemweya yemagamba asati apiwa remekedzo rwekuvigwa zvine unhu uye remekedzo mukati.
Unganyonga munyika dai tamboedza kuti nyarare mbijahara mai maiso. Come 28, muswa 28 uruwe. Zvizvo nyarara. Munenge mabatana mese. 28 yo womwedzi uno kwete gore womwedzi uno uno. Kusumuka kwaita mhepo izvi munoziva kuti 23. Ndo inosumuka vakomana nevasikana vari pachimoro. Zvinoitika panyadzonya, madhetsi adzo tinoaziva. Zvinoitika unana tembwe, mazuva azvo tiri kuaziva. Izvo zvibanhu ripatanga tiri kupolitibhiro kwaiva. Ndaifonerwa fonerwa vanhu vachitadza kundibata. Vakazvita zvekutumira mamesi ndokuti konaini asi nyaiva nayaita here ndikati indawo zvika
varutanhire vatiwo vane chivimbo chekuti bato ravo richaenda kukongresi rabatana kana rikagadzirisa nyaya yemafupa yemagamba asina kuigwa zvakanaka. Vachitaurawo pachitiko ichi mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vatiwo hurumende yeZANU-PF inofanirwa kupa remekedzo kune vaimbove varwiri vehondo yerusununguko uye kuchengeta zvakanaka vapenyu vevaimbove varwiri ava. Ame Mujuru vataura mashoko aya pakuigwa patsva kwemapfupa emagamba makumi manomwe nemumwe chete avo vakatsakatikira muhondo yerusununguko pedyo nechikoro cheHartzell mudunhu raShe Mutasa. Mapfupa aya akawanikwa gore rino ari mumugodhi usingachashandiswi weHerbert Mine, uye zvinofungidzirwa kuti magamba aya akaurayiwa nevarungu munguva yehondo ndokunokandwa mumugodhi uyu senzira yekuviga zvavange vaita. Amai Mujuru vati zvakakosha kwazvo kuti hurumende iremekedze magamba aya akatisiya, vakatiwo zvakakosha zvakare kuti magamba mapenyu agare upenyu hunoyemurika sezvo vakasunungura Zimbabwe.
Ndaite kansela, asi chichemo achisi chekutarira wafa, Comrade George, ndochokutarira navapenyu. Vapenyu, tine masituations ari kuvhundutsa. Asi hurumende iri kuziva, ini ndosake ndisingakwanisi kana kumbotsauka zvangu kana ndichitaura nemusangano weZANU-PF unotungamirirwa nababa vamugabe.
Amai Mujuru vanoti zvakatora nguva yakareba magamba aya asati apiwa remekedzo rwekuvigwa zvine remekedzo nekuda kwezvimhinga mupenyu zvakasiyana siyana.
Saka kana wapa chidano ichi hanganwa dzakaipa. Ngatidzinamatirei ava vakungoda kuzorodzwa kekupedzisira. Asi Comrade Mohad vamutasi maimuchinguri, Comrade Mandi kuparlament, haasi wese Mujiba Chimbwido Comrade akarwira rusununguko angaita MP.
Amai Mujuru avo vari parumananzombe mubato ravo vanoti kunyange hazvo magamba makumi manomwe nemumwe ava vapiwa remekedzo ruzere, vati vapenyu ngavabatsirwewo nehurumende.
Akafa chete, taurai neyemupenyu asina pekurara, yemupenyu asina mwana ari kuenda kuchikoro, yemupenyu ane mwana afunda aadhokota asiri kutambira mari yakanaka, yemupenyu ari kuti vanhu we Zim Asset toifambisa sei tiwane kugara kwakanaka. Maprograma akadaro isu tiri muhurumende ngatakuunidzei auye padyo padyo nevanhu vanzwisise vaone kuabata, nokuti ndiyo nzira tiri kunzi navamugabe nepati nehurumende aya maprogramu. Endai munotaurira vanhu pasati pauya efinancial support.
Amai Mujuru vanoti varwiri vehondo yerusununguko vapenyu havanyanyoda zvizhinji kana vakawanirwa pekutangira zvakaita sekugoverwa minda kune vaya vasina kuiwana.
Havasi kuda zvakawanda. Kana uri munda Upe 5 hectares ya yake. Neka godi kake kanzi ngaka ngaka rimise. Akafara yeyu ne akarara afara. Saka kutumwa kwa taitwa pano mamba mambo mkazi. Kutitiradzike muri yenyu zvakanaka. Asi vairungu vanoti better late than never.
MuZimbabwe mune dzimwe nzvimbo dzine magamba asati avigwa zvizere kusanganisirawo kuMozambique nekuZambia. Vamwe vanyarikani vange vari pachiitiko chanhasi vanosanganisira gurukota rezvemukati menyika vaKembo Muhadi, gurukota rezvemuhofisi memutungamiri wenyika vaDidmus Mutasa, gavhuna weManicaland vaChris Mushowe, munyori wezvemadzimai muZanu PF muzvare Opa Zvipange Muchinguri nevamiriri veparamende vane chitsama. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Dzimwe nengo dzakambomiswa basa kwemakore mashano nekomiti yepamusoro yeZANU PF yePolitbureau dzinoti hadzisi kutomboziva kuti mhosva dzadziri kupomerwa ndedzei. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Nengo yeCentral Committee yeZANU PF vaEnoch Porusingazi vaudza Studio 7 parunhare kuti havasi kuziva chikonzero chavakamisirwa basa nePolitbureau yebato iri, sezvo vachiti havana kumbomiswa pamberi pekomiti yekuvaferefeta kana kunzwa nyaya yavo. VaPorusingazi vati kana mhosva yavari kupomerwa havasi kutomboiziva.
Kana zviri izvo zvakaitwa nevakuru haditi tisande nevakuru. Ndini mwana anoteerera kana baba vachinge vakushwa pura. Unoti sori baba, handichazozviiti kana pane chiripo chaunoziva. Pari zvino hapana chandinoziva and handiziwo kana nyaya yandakatarisana nayo ndichakatomirira kunzwa. Asi ndinoti inini ndinorespekta zvinenge zvatongwa nevakuru vedu. Handipanduki.
Mutungamiri wesangano revaimbova varwi muhondo yerusununguko vaJabulani Sibanda, avo vakadzingwa mumusangano weZANU PF zvachose, vanotiwo havatoziviwo kuti vakadzingirwa chii. Kunyange hazvo pane fungidziro yekuti vese vakambomiswa basa nePolitbureau, vanosanganisira vanga vari mutauriri webato iri varugare gumbo, vachifungidzirwa kuti nhengo dzechikwata cheZANU PF chiri kutsigira mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru, vaPorusingazi vati havasi munyaya dzezvipoka zvipoka zvinonzi zviri muZANU PF zviri kurwira kutora masimba kana vamugabe vachinge vabva pachigaro. VaPorusingazi vati havazive kuti sei vari kutsigira mai Mujuru vasiri kubuda pachena.
Izvo handingakwanisi kuti ndikomende pazviri nokuti ini handiiti zvemafakishini. Ndingori munhu wemusangano weZANU PF, tinoteerera murau yemusangano. Kumusangano kwedu kunonzi iko hamufani kuita zvemafakishini. Saka kuti tizive kuti zviri kuitwa nokuda kwokuti undewo kwakati undewo kwakati, zvisinei yangu faction chaiyo kudai ariko mafaction zviya, ndinorespekta ino president semukuru wedu.
Hatina kukwanisa kutaura navagumbo kuti tinzwe divi ravo. Zvichakadai, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachiona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations vakudzai kwangwari, vanoti kushungurudzwa kuri kuitwa vari kufungidzirwa kuti vari kutsigira mai Mujuru pamberi pekongress yakatarisirwa kuitwa mwedzi unouya zvatove nani kuti amai Mujuru vachisiya vamugabe vatonge zvavo vari vega, vachiti hapana chikonzero chekuti paendwe kusarudzo dzekongress. Izvo zvichabuda mukongress yacho zvave kutozivikanwa.
Pane zvinhu zviviri zvokutarisa. Chokutanga ndechekuti nyangu zvazvine vatungamiri kana kuti vanasachigaro vose vari kubviswa vakabva, akusina here vamwe vanosaririra vanenge vaitsigira maimjuru vanenge vari pasi vanozokwanisa kuvhota zvichienderana nokuti voti dzacho dzinoendwa nadzo sei zvinoitwa zviya zvokusanyisa ballot box kana kuti zvinoitwa zviri pachina zviyazviya kwozoti chimwe chechipiri futi ndechekuti ndiani ari kuita sarudzo idzi dziri kutungamirirwa nani anodzitarisa ndiani kana ari national election toziva kuti secondary notes kana ari ZANU PF ndiani anokuita maelections avo iZANU PF secretariat mumusi nevamwe vasingazivi vanozvifambisa sei referee ndiani pamutambo uri kutambwa uyu ndo zvimwe zvinoonetsa izvi zvinoita kuti kana maimujuru vanga vane simba kana kuti haso yekuti vada kupinda musarudzo idzi kana kusvindira mberi vari vachienda kucongress vapere simba.
Asi mutsigiri weZANU PF vaGoodson Nguni vanoti kumbomiswa basa kwavagumbo nevamwe vavo pamwe nekudzingwa mumusangano kwakaitwa vasibanda hakunei nekusawirirana pamwe nemakakatanwa emasimba ari muZANU PF.
Mungati kudini mashoko
izvo handizviziye zvokuti vanhu vakutsigira maimujuru kuzasa handifunge kuti zvakataurwa nepolitbureau izvozvo makuhwa hamuri kutaura nezvekutaurwa nevanhu vakavenga ZANU PF vanonyepera kuti hanzi pane vanhu vanosapota maimujuru pane vakavenga maimujuru handizvizive isu veZANU PF hatizvizive.
Vakwangwari vati kuratidzira kwanga kuchiitwa nenhengo dzeZANU PF munzvimbo dzakawanda munyika pamwe nekudzingwa kwavasibanda kunoratidza kuti vanhu ava vari kushungurudzirwa kuti chipoka chava munangagwa chive nemasimba akawanda pamberi pekongresi yebato iri yemwedzi unouya. Vakwangwari vati zviri kuitika muZANU PF izvi zvinoratidza kuti bato iri harikoshese utongi hwejekerere. Mune imwewo nyaya, mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda varamba kutambira chikumbiro cheMDCT chekuti nhengo dzeparamende dzakaenda kuMDC Renewal Team nevaimbova munyori webato iri vatendai biti dzibviswe mudare reparamende. Tsamba yanyorerwa munyori mukuru weMDCT vaDouglas Ngonzora navamudenda iyo iri mumaoko veStudio 7 inoti nyaya yekuti MDCT chaiyo chaiyo ndeipi ichiri mumataredzi mhosva nokudaro havakwanisi kuti vabvise nhengo idzi muparamende nyaya iyi isati yapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kudzingwa mubato pamwe nekumbomiswa kuva nhengo kwevamwe vakuru vakuru muZANU PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Munogonawo kufona panamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure pa Live Talk. Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amatumira. Yekutanga inoti, ndiri kufara zvikuru nemobile headlines update panharembozha yangu. Ndikwazisireiwo vagari vekudunhu raRombe Mahoye yose nevana vepakavaya neTengwe Secondary avari kunyora bvunzo dzavo dzeO level. Ndini Oreta akanga usaro kuMahoye. Mumwe munyori anoti, makadii, totenda nekutiudza chokwadi, tanzwa nenhamo muno muZimbabwe. Ndini Frank Kayereka kuguruve paHwadaya, Murisai Nigel Dumba, Lucas B, Chris Boris nemhuri yose yekwakareyera. Mumwe anoti, ndinokumbirawo muverengo wetsamba yangu ndingafara chaizvo. Ndinokwazisa hama dzinotevera, Gwaende PK Matongo, L Murega, ZM Mahachi, S Marange, L Neshanje kuSouth Africa. Ndinokwazisa boys rangu paMaritzburg, shandai vakomana kumusha moto, hakuna kana mvura yekunwa, especially Ward 29 nzvimbo yekwaChikuza. Vabereki takambogara pasi kuti tiwane angatibatsirawo kana kuti bvisira nope mudhamu kuti tiwane mvura yemombe nemari yedu tikarambidzwa nevanotonga. Kumasvingo South kune nhamo. Ndini wenyu muranda waIshe Skatele. Weduwe verengaiwo tsamba yangu. Aiwa, ndinoimba mafara zvikuru nekuti averenga tsamba yenyu. Mumwe anoti, varume ndingafarawo mukaverenga tsamba yangu. Kuno kubocha kwaMarange tofa nenhamo varume. Ameno kuti mangoda ari kuendepi? munyori haana kutaura zita rake. Mumwe munyori anoti munofara here vakomana nevasikana veStudio 7. Ini ndiri bo kuno kusagambe tanzwa nekurohwa nemasoja vana vechikoro vatana nemadzimai pasina nyaya inenge iripo. Pasina imi tofira musaki satsuro basa munogona kwazvo ndifarisireiwo Jimmy Dubai Tonde Last Chaka Colin vose vekwachimbo nevose vekwakanera Tombo Chiunda Chimuse Marira nevatsigiri veDimbare wenyu Charles Tombo. Mumwe anoti kuno kwamafararikwa tiri kukuya nyemba nemusana dai nguva yechirongwa yawedzerwa zvaitifadza. Ndimhuriseriwo Maiti Chinyowa paHarare, ndini Notorious Chinyowa kubocha. Mumwe anoti kutanga ndinoti Jonga Sandra nevamwe vose watinobata navo munogona basa renyu zita nditarume. Ndimhuriseriwo mhuri yose yekwatarume muZimbabwe nevari muno muSouth Africa. I love you guys. Mumwe muteerera anoti hi Studio 7 team, I'm happy nezvaita kuti Reika ukonda abviswe pauchairman cause atokuwadza kuno kumudzi pamaelections a 2013 akati iye Mike Tsande vainge vasina avakwikwidza asi vainge vakwikwidzwa vakakundwa asi vakaita chitsotsi vari tu nakaukonde. Dai muchimbotumirawo vatori venhau venyu kuno kumudzi West kuchimango. Ndinotenda nekuverenga tsamba yangu. Munyore haana kuisa zita rake. Mumwe munyore anoti aiwa ndizvozvo vateereri nhasi tsamba dzinenge dzaita pfupi. Nguva yedu ndo yaita shanje vadikane. Ndinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchitumira tsamba mozha dzenyu kuStudio 7 muchitiudzawo zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe pano paStudio 7. Kwazisanai hama neshamwari pano paStudio 7 muchishandisa email yekuti studio7@voanews.com. Kana ari matext tumirai panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Mumba menyu muno mune disaster.
Mumba menyu muno mune disaster.
Mave mana muno maita disaster.
Mave mana muno maita disaster.
Mumba menyu muno mune disaster.
Mumba menyu muno mune disaster.
Yelele mama, yelele mama. Yelele mama, yelele mama,
yelele mama, yelele mama,
papo mana muno mune disaster,
papo mana muno mune disaster,
papo mana muno mune disaster,
papo mana muno mune disaster.
Munyika medu 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 muno mune disaster.
Yelele mama, yelele mama.
Yelele, yelele mama.
Yelele mama, yelele mama.
Yelele, yelele mama.
Yelele mama, yelele mama.
Nako kambo disaster kubva kuna Mukanya Thomas Tafirenyika Mapfumo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Dzimwe nhengo dzakambomiswa basa kwemakore mashanu muzano PF dzinoti hadzisi kutomboziva kuti mhosva dzadziri kupomerwa ndedzei. Ukuwo imwe nhengo yepolitbureau yezano PF inoti kunetsana kuri mubato iri kuri kukonzerwa nemweya yemagamba asina kuvigwa zvakanaka. Nasi Studio 7 yatarisa mamiriro akaita zvino muzvipatara zvichitevera kudzokera kubasa kwavana chiremba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti tichange tiri tose zvakanei mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina Sandra Nyaira naChris Gande.